manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 31 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rokurudzira kuti paumbwe komiti yekunze kwenyika inenge yakazvimirira inoferefeta vari kupomerwa zvouori mavhidhiyo ari kuburiswa neAl Jazeera. Mapurisa anoti agadzirira zvakakwana kuchengetedza runyararo pamberi pesarudzo dzegore rino achiti aumba komiti ichaferefeta nyaya dzemhirizhonga. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vopomerwa zviri pamutemo mhosva yekushandisa mari yekutsvaga rutsigiro kubhadhara umwe mudzimai aiita zvepabonde. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinotungamirwa navaNelson Chamisa riri kukurudzira kuti paumbwe komiti yekunze kwenyika inenge yakazvimirira inofanirwa kuferefeta vari kupomerwa zveuori mumavhidhiyo ari kuburiswa neAl Jazeera. Mugwaro raraburitsa bato iri rinoti zvinosuvisa kuti mapoka ehurumende ane masimba ekuferefeta nyaya dzakadai akaita semapurisa pamwe neZimbabwe Anti-Corruption Commission ari kusarudza kupeta maoko achirega kutora matano sezvinotarisirwa. Izvi zviri kuuya panguva iyo pane mashoko anopesana panyaya yakaburiswa neAl Jazeera neZuro ichitaura nevaimbove chipangamazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaEd Cross yekuti mumwe wevari mumavhidhiyo aya vaHubert Angel vakabviswa pachigaro chavo chekuve mumiriri weZimbabwe asina nyika yaakamirira kana kuti ambassador at large. Asi mashoko aya arambwa nhasi padande mutande reTwitter na tinoedza zvimwe 1 uyo anofungidzirwa kuti mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba vati vaAngel vachiri pabasa ravo. Ukuwo mamwe masangano enhau nenhepfenyuro zviri pasi pehurumende zviri kunzi nevamwe zvaramba zvakavhara miromo panyaya yehuori iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wezvirongwa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu.
Chatiri kuona pari zvino ndofunga vanhu vachiri kumbo njera nekumboferefeta zviri kutaurika panyaya iyi vozotiwo pamwe kuda nyaya yacho yotanga kunyatsopenengurwa vanhu vonzwisisa zviri kuitika nokuti donzvo riripo nderekuti vanhu vanzwisise zviri kuitika munyika mavo.
Pane vamwe vari kuti mapepanhau pamwe nenhepfenyuro zviri pasi pehurumende hazvisi kuburitsawo nyaya iyoyi. Munoti nazvo
panoshandira midhiya inotungamirwa nehurumende vanofanirwa kuita basa ravo vakasununguka. Saka nyaya iyi iri kubuda kwaAl Jazeera inyaya yekuti naivo dai vari kushambadzira kana kuti vari kuitawo tsvakiridzo kana kuti vari kungotaurira vanhu kuti ndo nyaya iri kutaurika nokuti inyaya iri maringe neupenyu hwevanhu.
Takanzwa vanozviti tinoedza zvimwe 1 avo vanonzi mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba vachityisidzira vatori venhau padande mutande reTwitter vachiti vachaburitsa nyaya idzi vachafira kumajeri. Zvingava izvo zviri kuita kuti vemamwe mapepanhau nedzinhepfenyuro vasabata nyaya iyi.
Aiwa hazvokutyityidzira vatori venhau nevakatapi venhau handifunge kuti zvinhu zvichiri maringe nedonzvo rakufamba nehurumende ichitungamirwa navaMnangagwa.
vanga vari mukuru wezvirongwa musangano remedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa anoti agadzirira zvakakwana kuchengetedza runyararo pamberi pesarudzo dzegore rino achiti aumba komiti ichaferefeta nyaya dzemhirizhonga pamberi pesarudzo idzi. Mapurisa anoti achabvumidza mapato ose ezvematongerwo enyika kuita misangano yavo panguva iyo bato reCitizens Coalition for Change riri kugunun'una kuti riri kurambidzwa kuita misangano nevatsigiri varo munzvimbo dzakawanda dzemunyika. Mutoro wedu enhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vashitaura pamusangano warongwa nesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists wekuongorora kuti gadziriro yesarudzo yave papi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa ave pachidanho chepamusorosoro kugadzirira sarudzo idzi, vachiti vatoumba komiti ichaferefeta nyaya dzose dzemhirizhonga inechekuita nezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo idzi.
Police has also set up special investigations teams throughout the country. Pasunga vanhu vakunga veku MDC KCCC kuzanupia vese vanhu vari kuengage muvarisi vasunga vanhu in this on record.
Vanyati vatiwo vachabvumidza mapato ose zvematongerwo enyika kuita misangano yavo akasununguka, asi vemapato aya vanofanira kushanda pamwe chete nemapurisa kuona kuti misangano yavo haizove nemhirizhonga here.
Kana munhu achida kuita misangano gathering yavanda kuita vanofanira kutipawo tsamba inoita kuti vawana mvumo yepavhenyu nokuti vhenyu haisi yezrp.
Mashoko avanyati aya anouyawo apo mapurisa ari kupomerwa mhosva nebato reCitizens Coalition for Change yekurambidza misangano yebato iri nevatsigiri varo pamberi pesarudzo. Vakafano batwa chigaro chemutauri webato reCCC Muzvarefadzai Mahere vati
bumbiro remutemo rinotendera mapato ose kuti aite misangano yavo, saka haisi nyaya yekuti mapurisa anotendera kana kuti anorambidza. Mapurisa pamutemo vanofanira kungoona kuti hapana kuita political violence kana kunetsana.
Asi vanotungamira nhengo dzezanupf mudare reparamende vapupuraito garepi vanoti danho ratorwa nemapurisa iri rakanaka chose.
Zvetarapi ikange ine komiti yakadaro munhu wose unozvibvunza asati akonzera mhirizhonga. Zvikuru vazhinji vanoti kana vakonzera mhirizhonga vanotanga kupomera vamwe, ningi ndiye wakonzera zvakati, ningi ndiye waita kuti kuite mhirizhonga.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwiti mukundu vati mapurisa anokwanisa kuita sezvaari kutaura kana akashanda asina divi raakarerekera.
Chokwadi chiripo ndechekuti mapurisa agadzirira sarudzo kuti anga achitsigira bato reZANUPF, nekuti zvese zviri kuitwa nemapurisa panyaya yesarudzo zviri kunongedza kuti vari kuudzwa zvekuita vari kushandiswa nebato reZANUPF.
Vanyati vati ose mapurisa vari kusunga vanhu kubva kumapato ose vanenge vachiita zvemhirizhonga, vakapase muenzaniso kusunga kwavakaita nhengo dzeZANUPF kumurehwa North idzo dzinonzi dzakazvindikita vanasoro jena vanotsigira bato reCCC mushure memifananidzo yakatenderera pamadande mutande eindanet. Vachitaurawo pamusangano uyu vanoona nezvekufambiswa kumabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vakurudzirawo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti iwedzere nguva nenzvimbo dzekunyoresera kuvhota kuti vanhu vakawanda vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rino. VaBobos Bunu vati vanhu vakawanda vasati vakwanisa kunyoresa kuvhota pachirongwa changa chichiitwa neZEC chekuenda munzvimbo dzinogara vanhu ichinyoresa vanhu sevavhoti, sezvo nguva yanga ichitorwa neZEC munzvimbo idzi yanga iri shomanana uye vamwe vanhu vakatadza kusvika kunzvimbo dzanga dzichinyoreserwa idzi nekuda kwekuti mifambo yakakura kwazvo nekwavanogara.
Mukana wekuita chiro imwe blitz uchiripo, mukana wekuwedzera maregistration centers kana vasingakwanisi kuita mablitz uripo, iri zviri musimba reZEC kuseta apa mamwe maregistration centers even at constituents center abozi madistricts mashoma.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZEC avo vasina kuuya kumusangano uyu nyange hazvo vanga vakakokwa sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba pamwe nemutauri wekomisheni iyi vaRodney Kiwa vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Vamwe vashandi vekuhofisi kwavo vanga vachiti vari kumusangano kukadoma une chekuita nezvegadziriro yesarudzo. Sarudzo dzakatarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu wegore rino uye zuva richaitwa sarudzo rinoziviswa nemutungamiri wenyika mwedzi mitatu sarudzo idzi dzisati dzaitwa. Kana zuva resarudzo ratarwa, veruzhinji vane mazuva maviri chete ekuti vakwanise kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zaimbo wa mutungamiri wenyika ya Amerika wa Donald Trump vapomerwa zviri pamutemo mhosva yekushandisa mari yekutsvaga rutsigiro kubhadhara mumwe mudzimai aiita zvepabonde kana kuti porn star amai Stormy Daniels sevhara muromo. Sangano renhau reAssociated Press rinoti vaTrump avakapomerwa mhosva iyi nedare reManhattan remuNew York vari kutarisirwa kuzvipira kumatare nemusi wechipiri. Asi vaTrump vari kupomera hurumende yavaJoe Biden mhosva yekuvasvibisa senzira yekuvavhiringidza kuti vasakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kutarisirwa kuitwa muAmerica muna 2024. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Kennedy Masie, vanoti zviri kuitika izvi zvakakosha sezvo zvichiratidza vamwe vatungamiri wedzimwe nyika kuti mhosva haiori uye hapana ari pamusoro pemitemo munyika dzine utongi hwejekerere. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7.
Indictment through Zimbabwe, do I think that is a summon, kana kuti samanisi, yoku ya kukoti uchidera, mosha, inige ya iswane da. So, apa grand jury, isangano, rema citizens, aninga ka mandate wa in terms of the law kuinvestigate nyaya, wachiwono kuti nyaya ya waninga waka pirwa na prosecutor kuti ino kwanisa here, kuti itongeke. Saka pana nyaya wa Trump, inyaya kuti grand jury yaka uona kuti wa Trump, wane nyaya, yanufa wawachi answer ende, wanifu wako wachizo ya kukoti wachi unikuwa kuti watongwa.
Inyaya yei ya wari kupomerwa?
Watrambu wani nyaya zaka wanda za wari kupomerwa. Mapepa acha wakuta rauti watrambu wani nyaya sinukwanda kushika 30. But inyaya chai chai yaka konderesa izi. Inyaya yeku badara umwe mukazi aembo ita zema firime echikuru kuti anyarare inonzi pachungu hash money. Saka iyo yo. Nyaya yoyo yaikisa kuti paite dzimwe nyaya dza kuchibuda dzinokwanisa kuita 30 dziri kunzi vaTrump vanofanwa vachiuya vachidera.
Tinoona ivo vaTrump vari kuti ivo mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden ndo vari kuita kuti izvi zviitike, kuti ivo vaTrump vavhiringidzwe panyaya yavo yavari kuda kuzokwikwidza zvakare semutungamiri wenyika. Munoona sei izvi?
Aya, ndoona senge kuda mafungira avo vaTrump sezvo vaive mutungamiri wenyika ende vakambokwikwidzawo naBiden vari muDemokrati iwo vari muRepublican. Ende mashoko akadai so mashoko atinoziva kuti anogara achingotaurika especially kana dziri nyaya dzepolitics. But ii nyaya iyi yaane nguva ichiinvestigatewa nemaprosecutor ekuNew York, Manhattan. Ii nyaya yakatanga kuinvestigatewa muna 2016 ivo vaBiden vasati vambopinda even picture. Kana yazoenda pamberi pegrand jury zvive zvakutorewa kuti zvazvemutemo pasina nyaya enyaya yakatoraswa kudhara.
Tingaonawo zvakadai zvichiitika here kunyika dzakadai seZimbabwe?
Hazvo zvakadai so I think tichiri kumasuwe kwenguva especially kana tiri kuZimbabwe. Nekuti izvi zvakadai so zvinotaridza kuti matare anoshanda kunyika dzakaita seAmerica.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Kennedy Masie, vachitaura naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare kuDallas muTexas muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbo veshasha yekumhanya makwikwi evakaremara, Oscar Pistorius wemusouth Africa, acharamba ari mujeri muchireme kunge bhodhi rinoongorora nyaya dzevasungwa musouth Africa rarasa chikumbiro chake chekuti akatye kuburiswa mujeri. Pistorius anga ari mujeri kubva muna 2016 nemhosva yekuponda musikana wake Tsvarakadenga River Stinker. We'll be right back. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasvika nhasi kudhorobha remuMississippi rakaparadzwa nedutu mupengo apo mamwe madutu akawanda ari kuratidza kuti angangorova zvakare matunhu epakati pakadziva kumawirira nekuchamhembe. Vanhu makumi maviri nemumwe vakafa muchiitiko ichi. Vamwe vagari vemamutare vanoti havasi kufara nekusaitwa basa zvakakwana nekanzuro yeguta iri, vachiti havana mvura yakachena yekushandisa zuva nezuva, kusatakurwa kwemarara uye migwagwa yashata zvokuti haichafambiki nedzimotokari. Mune imwewo nyaya, vagari ava vaudza vebazi rezvemitemo kutongwa kwedzimhosva pamwe nekufambiswa kwemabasa eparamende kuti vanoda kuti vose vanobatwa nemhosva dzekuita uori vatongerwewo rufu sevaya vanenge vaponda nekuuraya. Mutoro wedu wenhauleda mumwoyo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano waitwa nevakuru vekanzuro yeguta iri nhasi mamutare pamuzinda weQueenshall, vagari ava vati vanosuwiswa zvikuru nekuti kanzuro iyi haisi kuita mabasa zvinovagutsa. VaDavid Mutambirwa, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari remutare Residence and Ratepayers Association, vaMutambirwa vaudza Studio 7 nhasi kuti kanzuro iri kutora mari kuvanhu mwedzi wega wega asi haizi kuita mabasa ayo zvakafanira.
Saka vanhu vari kutsutsumwa naizvozvo. Zvozoti zvekune dzimwe nzvimbo dzakaita sekunana Danga Mvura nekunana Hobos kuri kuita madambudziko rekuti kune madrainage akazara mvura ari kuzoita kuti mudibride mamosquito, vanhu vorumwa nemamosquito.
Vamwewo vange vari pamusangano wanhasi ndeambuya Plaxidis Nyika rime musha wePalmerston mamutare. Ambuya ava vanochema nekusachengetedzeka kwavo seshirikadzi, vachiti kanzuro haizi kucheka sora munharaunda, izvi vanoti zvinopinza vagari munjodzi yemabhinya uye mbavha dzinowana pekuhwanda.
Ndakafara mwedzi wapera makwaya makabvise yematembere ndikati zvakundoramba zvichida. Ndiri kusvika zvikaza inda yekuti yematembere haisati yabviswa. Saka ndobvisa sei ndisikazivi kuti ndiri kubvisirwe marei. Dai mwatibatsira, kudai ndiri ndega kudai, kwakuyepo ndichema here ndafa.
Vamunashe Makoni vanochemawo nenyaya yekushungurudzwa nemapurisa ekanzuru avanoti anohwanza uori achitorera nyangwe vakwegura vanonzi havabvisi mari yekupaka dzimotokari muguta.
Topaka wrongly. Bichana kungoti wrongly bichana. Yonzi $30. Then uyo onzi $30. I think pari unfair chipopatarisa ipapo. Then sasini ya citizen tikati haisaini ni $30 yenyu ipai pa account yangu. Handifungi kuti zvine problem.
VaPatrick Jakata vanorarama neurema vachitaurawo pamusangano uyu vati kanzuro haizi kugadzirisa nzvimbo dzinoshanyirwa nevazhinji kuti dzinge dzichipindwawo naivo nevamwe vakaita saivo vanoshandisa mawiricheya.
Bepa rangu remvura rakauya ramachi zvezvika rakatochajwa mariani yaapril mozindo zvakaitika. Last time ndakanobhadhira mvura hanzi wakuchaja in advance, tikati zvakatanga riniko izvozvo zvanzi handozvo wakutoita panapa ipo pacivic center. Then issue yechitu ndeyeku warehousing. Handizi kuti vane simba here kumaplans emapublic buildings like Mtown.
Amai tindai mutero vachipawo pfungwa dzavo vanoti nguva zhinji vekanzuru havagadziri nzvimbo dzekuti vanhu vatandarire dzakaita senhandare kumisha inogara veruzhinji vachingogovera masitendi edzimba chete. Vakafanwa kubata chigaro chemukuru anoona nezvedzimba mukanzuro yemutare amai Vimba Isowa vanoti nyaya yenzvimbo dzekutandarira iri pabhajeti yeguta yegore rino yekuvandudza dziripo uye kuvaka nekugadzira dzimwe kuitira kupedza matambudziko aya.
Asi zvisinei tinokumbira regerero for any inconveniences that could konzeresa yekutukuta chai kupfuura vanhu vachiita mabarriers. Parameter wall yepayovhu is budgeted for and works are even underway. Pakatocherwa foundation ne footing yakatoiswa yekuti paisiwe parameter wall inovhara zviri simetari. Ndakuenda kuma sporting facilities yekusakubva ataura nezvavo. Macommunal sporting facilities yekusakubva are budgeted for. And this week pakatoitwa ma site visits nema contractors who wants to renovate and refurbish those sporting facilities.
Mumwe mukuru kukanzuro anoona nezvekufambiswa kwemabasa kumapurisa eguta iri vatakunda Nyamandi vanoti kushunguruzwa kwevagari nemapurisa avo kunopera chete kana vachinge vamhangara uye vasiya tsika yokubvisa choko muhomwe. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Dzimwe nhengo dzebato rezano PF dzekumaruwa edunhu reMashonaland West dzakavhota musarudzo dzemaprimary ebato iri dzichangobva kuitwa. Dzinoti musarudzo dzenyika dzichaitwa gore rino hadzisi kuzovhotera vanhu vanokanganwa kwavakabva uye vasingaende kunomirira zvido zvadzo kuparamende. Nhengo idzi dzinoti dzanzwa nekungovimbiswa zvinhu zvimwe chete izvozvo nguva dzesarudzo dzoga dzoga, asi kana sarudzo dzapfuura vanenge vasarudzwa vokanganwa kuzadzisa vimbiso idzi. Nonora Ijena anotipa nyaya inotevera.
Nhengo idzi dzinoti dzaneta nevamiririri vanoti vakavhoterwa kana vakapiwa zvigaro zvekuve makurukota muhurumende vokanganwa kudzoka kwavakavhoterwa uye vanenge vasaende kunovamiririra kuparamende. Dzinoti budiriro dzavanotarisira dzakaita sekugadzirwa kwemigwagwa, kuvakwa kwemakiriniki nezvikoro, mabridge nezvimwe zvakawanda zvinodiwa nevagari vekumaruwa dziri kuramba dzakasaririra mushure, asi ivo vakapinza vanhu pazvigaro vachitarisira kuzadziswa kwezvivimbiso izvi. Imwe nhengo yeZanu PF vaDenzo Watyoka, avo vakavhota kuHurungwe West uko gurukota redunhu reMashonaland West amai Muriswa Chikoka vakakundwa naMuzvare Chinjai Kambuzuma, vanoti vanhu vave kutarisa kuti munhu ari kuzadzisa zvaanenge avimbisa here.
Chaakuitika izvozvino ndechekuti vanhu vaakutarisa kubva kumashure kuti zvamunenge makambovimbisa sevatungamiri pamaida kupinda pachigaro makavimbisa zvipi kuti muchaitira vagari kana kuti vanhu vemunharaunda yamunomirira. Vanhu vomirira makore yamunenge mashanda votarisa kuti zvamakawirirana ndizvo here zviri kuitika. Muri kukwanisa here kuvamiririra sezvamakavimbisa?
Nhengo yebato reZanu PF muwadhi 17 kuHurungwe West vaJoel Zilala vanoti vanhu vave neushingi hwekukwanisa kuramba nhengo yavo zvisinei nechigaro chainenge iinacho mubato kana zvichienzaniswa nezvaiitika nguva yakare.
Vanhu vane ushingi kana kuti vaakukwanisa kuti aiwa kwete hazvisirizvo zvakakudawirirana, saka musokwanisa kutimirira. Naizvozvo rega titsvake mumwe munhu, zvichida angava anokwanisa kuzotimiririra pane zvatinenge tichida.
Muzvare Kambuzuma, ava vakakunda amai Muriswa Chikoka, vanoti kukunda kwavo kunozadzisa dingindira rekuti nyika inovakwa nevene vayo sezvo nhengo dzebato reZanu PF dzakavhotera mwana wekuHurungwe.
Kunda kwangu muHurungwe wesi zvinoreva kuti kunoedza kuti kana kuti kunopfumbidza dingindira revene vayo. Kureva kuti vanhu veHurungwe West vanoda vana vavo chaivo. Handi munoziva kuti ina handisina kana mari kana chandinacho, ndichikwidzana nevanhu vane mari yakawanda, asi kuti vanhu vanoda vana vavo.
Muzvare Kambuzuma, avo vane makore gumi nemashanu vari mukomiti yedunhu guru kana kuti province, vanoti havaite zvematongerwo enyika vachishandisa dande mutande, asi vanoti vanopinda muvanhu.
Handiite mukumbira wepasocial media ende handiite politics dzekuti kana ndikaita rati ndotora TV. Aiwa, handidaro chero mukaenda pamagroups hambondoni ndichinyora kana meseji. So that's how I live. Vamwe vanoti vakaita chinhu chidiki diki vototora rejisi mako uya, vakangotenga 5 bags dzesimendi rejisi mako uya. Isi handiite izvozvo, tinongoenda kuvanhu kumusha toita zvekumusha sezvotiri vanhu vekumusha.
Asi imwe nhengo yeZanu PF kumhangura vaAdam Piri vanoti vakadzosa vaimbo vegurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora sezvo vari munhu anotumika uye asingazvitutumadze. Hatina kunzwa kune nhengo dzakakundwa musarudzo dzemaprimary dzakaita savaparadza amai Muriswa Chikoka kana vaZiyambe Ziyambe, asi nhengo yeparamende inomirira Norton vaThemba Muriswa vanoti ZANU PF ingadai yakaita kuti makurukota ehurumende asakwikwidzwe sezvo vanenge vaine basa rakawanda muhurumende zvinovatadzisa kuenda kumaconstituencies avo.
She must never expose vanhu vanoshandira president kuhurumende kumusangano futi
kuti vakontestwe nekuti nguva yacho ikaenda constituency anoiwana kupi.
Vanoongorora zvemachongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti zvakaitika musarudzo dzemaprimary ezanu PF hazvirere kuti ijekerere asi kuti chiratidzo chekuti vatsigiri vacho vaneta nekutadza basa kuri kuitwa nenhengo hombe.
Chiratidzo chokuti vatsigiri vacho vaneta nekutadza basa kuri kuitwa nemaveterani.
Vaenderera mberi vachiti kana mubato rezanu PF vanodawo vatungamiri vechidiki. Pazvigaro zvemuparamende gumi nezvisere zvakakwikwidzwa mubato rezanu PF, nhengo ina chete ndidzo dzakadzorwa pazvigaro kuti dzizokwikwidza zvakare muzvigaro izvi musarudzo dzinouya kuti dzimirire nzvimbo dzadzo. Dzimwe nhengo dzeparamende dzinosarudzwa dzinonzi dzinotokundikana kana kujekesa kuti mari dzebudiriro yematunhu dzinobva kuhurumende dziri kushandiswei. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuru yaitwa naIvan Zitininga weStudio 7 nemuimbi wemusambo weSungura achiri kusimukira Joe Robert.
Makara ndakamatanga ndiri mwana mbidi ndokunandirina ehitofi ndokandakatanga kufarira zvemakitare.
Chakakusundai kuti muupinde mune zvemakitare chii?
Koro kwataidzidza pane ibhendi yakambouya kuchikoro vamari vaiita majama saka ndakangozvifarira kubva ipapo. Iva ndabva kwako ndinda kumba ndakabva kutana kundoziva kugadzira kuzvatiraraundi kana nayo.
Saka vabereki venyu vaitiwo chii imi pamakatanga kuita zvemakitare?
Vaimbogarisina ndakuona kuanzoita nezvii ndakatanga kuzokurudzadzira madhirambu saka pandaizviridza masikati kuzimisha kuti kune mau saka makudo aisiza saka vaizvifarira chiti mwana ari kudzinoshuma kuaio pane zvokusiira paai saka gare gare tokakazozoona kuti ok ndopane plani zvake taakukigare mai.
Saka zviri kudii, zviri kufamba here? Vanhu vari kutambirana sei nemi mazuva muri kurova?
Ini ndakatanga kupinda muchidhoro ra2020 ndinongomava vanhu mazii mafanzi angu amana zvinzvonite matinoenda kuti saka patakaenda kustudio hatine vashomawo vakazvitambira zvakatambirika 2021 patataranyosinhu takasinhu 2021 akatambirwawo but not much saka ndisiyere 2023 dakatatuma sinhu vanhu vane vari kuratidza kuhava kutambira vakaa.
Nanga muchinzwa kambo kanonzi ndine mubvunzo kubva kune muimbi Joe Robert weSungura uyo angari paurukuro yaaita naIvan Zitininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano paStudio 7 tibatei paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM manheru anhasi apo tiri kuenderera mberi nekutarisa nyaya yeuori huri kuitwa munyaya dzegoridhe huri kuburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato reCitizens Coalition for Change rokurudzira kuti paumbwe komiti yekunze kwenyika inenge yakazvimirira inoferefeta vari kupomerwa zveuori mumavhidhiyo ari kuburitswa neAl Jazeera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya muina Gaino Gumede Saidi.